Vashitaura pamembero idzi, idzo dzaitirwa munandare Gwanzura, iyo yanga yakazara zvekupfachukira, mutungamiri weMDC, Vanelson Chamisa, vatanga nekutenda veruzhinji nekuvavhotera ivo, pamwe nebato ravo musarudzo dzemusi wa 30 Chikunguru, vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano nehurumende yavamunangagwa, senzira yekuedza kupedza gakava riripo rine chekuita nesarudzo, idzo dzavanoti dzakabirirwa. Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo idzi, commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda izvo zvakatsinirwawo nedare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court. Vachamisa vati havatambire zvakaziviswa neZEC pamwe nedare reConstitutional Court.
Ndakaudza vanamunangagwa kuti tabudikwa pano kuti dzore sarudzo yedu yakabirwa. Tinofana kuti munyika muno muite political dialogue. Political dialogue not for purposes dzokuti the GNU, but political dialogue yekutiwirirane kuti what is the nature of the crisis. Isaka, there are 5 issues that are supposed to be resolved. Number 1, ngatidzokere kuti akahwina ndiani. Tonosarudza kuti akahwina ndiani nokuti munoziva mavhotera makaita.
Kuva iyo vachamisa vari kukurudzira nyaya yenhaurirano, vatiwo vachazivisa munguva pfupi iri kutevera kuti vanhu vopinda mumugwagwa rini kunoratidzira.
Vanhu vari ready? All that is left for us tichibva pano takuronga zuva kana kuti mazuva atichakudzai isatiite zvemhirizhonga. Tichazviita zviri pachena, so that there is no violence but there is peace. Saka ndichakukumbirai mese vari pano kuti patiri kudzokera kumba, handei tinotungidza moto, moto werunyararo, moto werugare, kuti nguva kana yakwana mese motevera gwara redu kutiri kufamba sei. Tiri kuwirana here? Chisa mama chisa. Kukula.
Asi umwe wavataura pamhemberero idzi vaElvis Mugari, avo vanga vakamirira sangano rehashtag Tajamuka, vati vari kupa vamunangagwa kusvika musi wa17 mbudzi kuti vasiye basa, vachiti vari kutadza kutungamira nyika zvakanaka uye vachiti zvakare vakabirira musarudzo.
Munangagwa kana akakumhoresa, verenga zvigumo kuti zvakakwana here? Shavi racho rengumba rakanyanyisa. Seta Chamuka tiri kupa munangagwa up to 17 November yakatiranyika kuna mugabe neku. Kuti musi wa 17 November munangagwa ngaabve pachigaro sapresident weZimbabwe. Vanelson Chamisa vakavhoterwa nevanhu vatore nyika.
Izvi zvatsinirwawo navaJohnson Mugari, vanhu vesachigaro wesangano reUnited Citizens Alliance of Zimbabwe.
Kwatinovatyaikuvana hatiti tiri kutakavhota here? Simba rahove riri mumvura, simba rapolitician riri muvanhu. Vanhu vakataura kuti Nelson Chamisa is our president, ende tichibva pano handeikoko kwazvakarehwa.
Kunyange hazvo vachamisa vachiti sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro, vamunangagwa nebato ravo reZANU-PF vanoti vakakunda zviri pachena musarudzo idzi. Vachamisa vati havasi kuzodzokera kumashure nekudzinga kwavakaita mameya emadhorobha akaita seMasvingo, Victoria Falls necheGutu, vachiti vanhu ava vave kudyidzana neZANU-PF uye havana kutevedzera zvakange zvasungwa nebato ravo pakuti vachaita mameya mumaguta aya ndivanani. Panyaya yeuori, vachamisa vati vose vari kuita zveuori muhurumende vanofanirwa kutorerwa matanho akasimba.
Makazoona mabirwo ari kuitwa mari muhurumende. Ndakaona mwa kuti kuna anonzi Queen B. Ati muzi kuti ndiani, but munhu iyeye haagoni kungoti abatwe. Kana paita Queen B, ngapaite King B. King B anofanira kunge ari mukuru wenyika anenge achiona zvinhu zvese zvinofamba sei. Saka Queen B naKing B vanofanira kuti vabudiswe pachena nemadhira vari kuita kufuel, nemadhira vari kuita kuchrome, nemadhira vari kuita kudiamond, nemadhira vari kuita kugold, nemadhira vari kuita kubira vana vemuZimbabwe.
Kunyange hazo veruzhinji vanga vakatarisira kugadzwa kwavachamisa kuti vave mutungamiriri wevanhu sezvakaitwa vaRaila Odinga kuti vamirire vanhu vemuKenya. Ruzhinji rwevanhu rwanga ruri pamhemberero idzi ndirwo rwati rwagadza vachamisa semutungamiri wavo.
Chamisa is duly bestowed as the President of the Republic of Zimbabwe from the voice and support of the people.
Mhemberero dzaitwa nhasi ndedze kutanga kuitwa pasina vaimbova mutungamiri webato iri Mushakabvuva Morgan Tsvangirai, avo vakashaya muna kukadzi wegore rino mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vachamisa vatiwo vatsvangirai, avo vapihwa mubayiro wokurwira shanduko munyika kunyange vakafa, munhu aive nemuono wetwiza panyaya yekuti muZimbabwe muve neshanduko. Ndosaka vakasiya varatidza vanhu vakawanda munyika gwara rekutevedza kuti ruzhinji rweZimbabwe rugoita mutambarakede. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.